Vatoreswa mhiko yekutanga basa sevatongi vedare repamusoro ndava Rogers Manyangadze, vaJoseph Chilimbe, amai Catherine Keti Bachi Muzawazi, vavaungani Njovu, vaSamuel Deme, vamunamato Mutevedzi, vaNeva Katiyo, vaElijah Makomo naamai Lucy N. Chipo Mungwari. Munyori wekomishen inoona nezvevatongi vematare ezimhosva yeJudicial Services Commission, vaWalter Chikwana, vati kudomwa kwevatongi vatsva ava kucharerutsa basa mudare High Court.
Zvinoita kuti nyaya dziri kuenda muhigh court dzitongwe dzichipera nekukurumidza, nekuti chimwe changa chichinyanyonetsa panguva dzatatichiwana idzi ndechekuti majaji anga ari mashoma, asi basa ranga richiwanda. Pamusoro pozvo tine majaji 6 vakabva kuhigh court vachienda kusupreme court nguva diki diki ichangopfuura idzi, saka izvi zvatibatsira zvikuru kuti basa rekuhigh court riite zvakanaka.
Pamajaji agadzwa nhasi mapfumbamwe, vaviri vavo chete madzimai. Tabvunza vachikwana kuti sei madzimai ange ari mashoma, vakati pane matanho ari kutorwa kuti pave nevatongi vechidzimai vakawanda.
Pamwedzi yakapera, mwiri yakapera, tine majaji matatu echikadzi pasina kana murume akapromotwa kubva kulabor court achiswa kuhigh court. Saka tatatotanga process, tatatotanga nyaya yekuwedzera majaji muhigh court. Tatatanga majaji kuhigh court, tatatotanga nyaya iyoyo, tatotanga kuti majaji awedzerwe kuhigh court. Saka takaita majaji matatu akabva kulabor court achienda kuhigh court. Majaji iwo Justice Muri, Justice Maxwell naJustice Mchawa ndevechidzimai.
Mumwe wevatongi vadomwa nhasi, Justice Samuel Deme, havaone uye vachikwana vati izvi zvinoenderana nedonzvo reJSC rekuti vanorarama neurema havafaniri kushayiswa mukana. Vati Justice Deme vakakunda mubvunzo dzakaitwa pajekerere.
Judge Deme vakaitwa mainterview vanhu vese muchiona nekuona performance yavakaita. So vapuwa opportunity, vakatora opportunity yavo vakakwanisa muinterview, saka vajaji. Saka muJSC pari zvino tine maresearcha, tina jaji vasingaoni asi vanenge vachiita basa ravo.
Justice Deme vati kudomwa kwavo kuve mutongi wedare kuchasandura maonero anoita veruzhinji vanhu vakaremara.
Zvinobatsira kuti vanhu vakaremara vave vachionawo kuti vakaremara urema huonekwe, pave nevisibility yedisability at the highest level. Zvichabatsirawo kuti vane maattitudes, society attitudes aya achatanga kudzikira. It's an awareness campaign on its own kune society.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta reLaw Society of Zimbabwe, vaWellington Magaya, vati kuwedzerwa kwevatongi kwakanaka chose, asi vati chakakosha kuti vatongi ava vashande vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende, masangano anoshanda akazvimirira, vemabhizimisi kana ani zvake. VaMagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimhosva.
Tinokumbirisa kuti vatongi vatsva vaiswa nevagara varimo vaite zvese zvavanogona nezviri mumasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimhosva, especially kana tichitaura dare repamusoro rehigh court. Idare rakakosha zvikuru, rinenge rakatariswa nemunhu wese. Hatidi kuti uite nyaya dzeuori. Izvi zvinoapplyzwo kumatare ese, whether kumagistrate court, labor court. Vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita uori zvinokanganisa magains acho atinoona. So tiri kuvakumbirisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi uori mumatare edu.
Vachikwana vati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare rehigh court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi. Kusupreme court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.